Kumire cheti nacho pa rizino kutaura kuno kupane rubatsiro rwakapuwa vanhu izvi izvi zviri directed kuvanhu vakasara vave homeless vakaparadzirwa dzimba necyclone idai. Paipuwa rubatsiro urwu vaipuwa mapoto nemablanketi nezvimwe netikafu pane zvatakatazwa izvi zvino zvesupposed last four months izvi anapedza kupuwa zvinhu zvavanobva vapinda mumatende. Matende tiri atiuno kwedu tiri kuwanza tichiti chingizi number two. Chingizi tende number two. But zvakazoita nezvekuti it was later discovered kuti matende akaitwa kiki there are 80. Yeti mafamilies anobata apopo kugara there are 246. Saka that program was installed vanobva vadzorerwa kumafeeding points avaigara. And vakapedzisira vakubhadhara food fork out money yekutakura zvinhu vakanga vapuwa kuenda kungangu. Dekite chakanga ari $5 apa ari munhu ari kupuwa release aid wakutsvaka futi mari yekuti akutsa zvinhu kuti aende paaigara paedha pangangu primary school oro pasecondary chimanimani high oro paroman catholic ndee chimiro chetinacho. So chakasiya vamwe vaakurwadziwa because vamwe vakanga vakutotsvaka mari dzekuti vatakure zvinhu vadzokere pachikoro kana kuti pachechi paakanga ari kugara.
Saka vanhu vangani mungaziva here vari kugara ipo pachechi apa nemuzvikoro?
Tichienda nestatistics dzatakaona dzatakagura musi wapuwa vanhu zvinhu they are around 246 people vari earmarked kuti vawane pokugara vari tingati muchidimbo ndo vanhu varinzi vari mumacenters either maschools pahotel or pamachechi 246 mafamilies mumwe munozoitawo vanhu vana nechii nechii saka inokura namba yacho it can go up to more than 500.
Totarisawo nyaya yevamwe vanga vasati vawana hama dzavo pane mumwe mutumbi ichiri kuwanikwa here kana kuti vanhu vaaregedza kutsvaga?
As of now hatina mitumbi yati yawanisi kubva pakabva imbwa dzakambotenderera dzichifuna idzaci kama kuti vaite locate pane mabodi semasoko ari kungofamba mumwe makaloketwa macho mune matombo makuru makuru ekuti ribvise panonesa kuti kobviswa nei tombo rachiro maybe pasi pacho pane munhu pamwe hapana tiri ziya asi tatinzwa nechekuti izvo zvitava nemazuva the last bodi yandakapesera kuzva yakaonekwa kwamachongo about 7 or 8 days ago kubva ipapo hatinambozozwa pakaonekwa mumwe mutumbi. But vanhu vane hama dzavo ndo vakumiramira taking yegovernment yekuti hurumende ine task force iri kufamba ichiteerera kuti apa pange pangawanike munhu here kana kuti kwete ekuthe moment hapana.